manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukanzi 12/2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street dzichipomerwa mhosva yekuda kuramba kubva pamisha yemadziteguru adzo kuchipinge. Mutongi wedare raMajor Street muHarare anoti achapa mutongo wake panyaya iri kupomerwa vajobskala nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe muri dzinodarika mazana mana dzamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi dzichipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yemadziteteguru adzo kwa munyokowera kuchipinge uye nzvimbo iyi inonzi nehurumende iri kuda kuvakwa kuti isimudzirwe kuti ive dhorobha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kanawo vakuru vakuru vekanzuru yechipinge sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata amai Pepo Sitole mumwoyo ari kudzingwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi tatakurwezvishuwa takasumba Friday Saturday tikaenda tikaudzwa kuti takasumba tine mhosva saka tofarwa kuenda kukoti semanji saka nhasi taenda tatakurwa tikaenda tasvika zvedu mhosva yakaenda kuzopinde mukoti tadzosirwa tikanziko endaimo katirirwa madhoketi mumwe naumwe akamira nedhoketi rake.
Pange paine vanhu vangani vanzi vanyorerwe madhoketi avo?
400+.
Ndiani chaizvo arida kukutamisai pamugera apa uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo?
Nzvimbo inei yatinogara itori nzvimbo yechibarirwe madzibaba iyi itori nemakova titoriwo nekutotorasana kana tafa makore nemakore because makatombogarwa magarwa kudhara mukazoitika kuda nehonde idzi vanhu vakambotama mutatu akazove kuteerwa muno muvhillage nekuda kwezvinetso adzoka akatove kudzoka nevanhu vake saka vanhu vari kungomatiklaya vachirorana vachizvara vana makore ana tikuti hwande ichoko nekuti itori nzvimbo yechibarirwe yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu.
Saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyu?
Isusu tinonga takagare musingagari saka vandoinodokuitika organization.
Mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara mawanirwa here kwekuenda?
Asi takawanirwa kwekuenda asi takatomboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi.
Ko makuwa ehama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei?
Izvozvo ndozvatiri kuti isu tinoda kugare munzvimbo yedu tichichengete makuwa ehama dzedu tichizovigawo kune hama dzedu tichingogara paukama hwedu because hapana kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda isusu kwedu kuchipinge kuno kwandimoko zvedu kuzimbabwe kunoku imhirikini imwe ngaimwe iyeyi chipinge yedu maybe tichitora maid yedu tiri ma13 stroke saka hakuna kumwe kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako ye13 stroke undokwenda kana ku45 stroke uchiti wabheti kana ku62 kana ku63 stroke uchiti wabheti isusu tongochemere kuti isusu toda kugare munzvimbo yedu yechibarirwe tichichengetana nemakuwa yedu tichifa tichichengetana tichichemana zvichingoenda zvakatodaro ndozvetinotochema izvozvisu.
Amai Pepo Sitole ndemumwe vari kuda kudzingwa kuchipinge vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Mutongi wedarira Major Street muHarare amai Ferris Chakanyuka nasi vati vachapa mutongo wavo panyaya yakabatwa nayo vaive miriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala yekuti vakafambisa mashoko enhema vachoresa mapurisa nemusi wechitatu ndopanonzi pachapiwa mutongo. Asi gweta ravaScala vaHarrison Komo vanoti mhosva yakatongerwa vaScala haisisiri mubumbiro remitemo. Asi vachuchisi vari kuti mutemo uyu wakazovandudzwa kunyangwe vasiri kunzi nyangwe vari kunzi havasi kupa humbo wakati tsvikiti. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravaScala vaNkomo.
Havana chavakwanisa kumira nacho ipapo vachuchisi. Tanga tichiramba kuti vaScala vaise mutirongo tanga tichingoti aiwa vavabata nemhosva yemutemo usingachazi muno munyika. Saka taisa pamberi pedare majudgments maviri. One iyo panyaya yavachimakuru anova mutatu wenhau navachimwono mutatu wenhau yavachimakuru yakatongwa nedare guru reconstitutional court vakataura iwo kuti mutemo wekunzi mataura zvinhu zvemanyepo aiwa hauchazi muno muzimbabwe. Vachimwono zvakare vane nyaya yavo yakainda pamberi pedare High Court. High Court ikataura iyo kuti aiwa kwete uyu mutemo hauchazi mutemo uno munyika.
Saka imi semagweta avaScala makatokwira here kudare reHigh Court muchipikisa mutongo uyu kana kuti pane zvimwe zvamunofanira kumirira kuti zvitange zvaitwa?
Tichigere taainda kumudare guru reHigh Court asi tiri kuinda hatimirikana hatitenderani zvaitwa ichi. Mutemo unoti vanofanira kutanga vaparura mutongo wavo pavachaisa mutongo wavo ndo patichaenda kudare reHigh Court.
Gweta ravaScala vaHarrison Komo vari parunare muHarare. Paita gakava munyika pakuenda kuDubai kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uri kutarisa remangwana rematongerwo enyika kana kuti World Government Summit. Vamwe vehurumende vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe asi vamwe vakaita sevanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vanoti kutambisa mari yenyika.
Hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokuti kana mutungamiri wenyika ane basa rokuita kumusha ndoo nemisangano inoendwa nemakurukota vetechnology velocal government vehousing nokuti ivo mutungamiri wenyika yedu havasisiri part of the future kwakuda kutoenda vechidiki vatungamiri vechidiki makurukota echidiki.
Mutungamiri wekuRwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Africa inge ichitaura nenzwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi. Izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisiswa neZimbabwe here neutungamiriri uripo?
Shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakazoshaya vaya vanonzi vaMuammar Gaddafi vachitaura nezveUnited States of Africa. Asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemaka zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana. Kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvinotaurwa navaKagame, kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena tezinikwa muZimbabwe zvichira zvezvi madiamondi negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende.
Tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutsva sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera?
Hurumende yaiko zvino iri kutungamidzwa nevanhu vakazvara kuma1920 chakuti. Saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haisati yagadzirira remangwana. Saka zvese vari kutaurirwa ikoko havazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation kwanga uchida kuinda artificial intelligence IoT generation. Saka handifunge kuti Zimbabwe yakagadzirira kuti inge ikoko nokuti chiri kudzokera kumashure.
avo vanga vari va rejoice ngwenya vachitaura na Taboka Ncube ve Studio 7 vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC razivisa mari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo dzegore rino dzeO level neA level. Pavana vari kunyora O level pa subject imwe chete vanenge vachibhadhara madhora makumi maviri nemana kana kuti $24. Ukuo vari kunyora A level vachibhadhara madhora makumi mana nemasere kana kuti $48. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga we Studio 7 abata mutauriri webazi reZIMSEC muzvare Niki Dlamini kuti tinzwe zvizhinji.
ZIMSEC yaburitsa mari dziri kubhadharwa nevana kunyora bvunzo ra 2024 zvichisanganisira grade 6 ordinary level neadvanced level.
Idzo mari dziri kubhadharwa gore rino dzachinja zvakadini tichitarisa dzegore rakapera.
Mari dziri kubhadharwa gore rino hadzina kumbvira dzachinja, idzodzo dzakasetwa dzakagazetwa ne hurumende mugore ra 2019. Ndidzo mari dzimwe chete idzodzo hurumende iri kusubsidize mafees for vana vari kunyorera vanodzidza kuzvikoro zvehurumende kana kuti zvikoro zvekanzuro nema mission schools asati a privatizer.
Zvinoreva kuti kudii pamabata kachirungwa ako subsidized? Imari dzinofanirwa kubhadharwa pachidzidzo chimwe nechimwe, vatereri vanoda kunzwisisa izvozvo.
Zvana vachanyorera kuma government schools ordinary level vanobhadhara $11. Vekuma private schools kana ma private colleges kana vana vari kunyorera bvunzo dzavakafoira vanobhadhara $24 per subject. Advanced level vanobhadhara $22 vari kudzidza muzvikoro zvehurumende kana dzekanzuro. Vanodzidza maprivate colleges nemaprivate candidates neava vari kunyorera advanced level vakambonyorazve vanobhadhara $48.
Zvine mazuva here anotarwa kuti vanofanira kunge vabhadhara kusvika musi wakati kana kuti vanongobhadharira pavakwanisira?
Tinotarisira kuti vana vakwanise kuregister muna June registration ovhara musi wa 20 March muna November registration ovhara 26 March.
Mutauriri weZIMSEC muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS, Department of State's Global Engagement Center riri kushora Russia nekuparura chirongwa chinonzi African Initiative, chinonzi chinenge chichifambisa mashoko enhema kuAfrica muchirongwa chinonzi Africa Initiative, chinenge chichipa mabasa vatori venhau nevamwe kuti vanyore nekufambisa mashoko ekunyepa pamusoro peEuropean Union neAmerica. Chirongwa chekutanga cheRussia ichi chinonzi ndechekuda kuti vanhu vasaite chivimbo nerubatsiro rukupiwa neAmerica kunyika dzemuAfrica munyaya dzezveutano. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muCameroon vanoti munhu mumwe chete afa vamwe vane chitsama vakakuvara kusanganisira mwana mushure mekunge rinofungidzirwa kuti ibhambo raputika pazuva rekupemberera vechidiki mudunhu reNkabe. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu kunyanya vari kurwisa hurumende yenyika iyi kubva muna 2016. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yabomba muguta reRafa ikauraya vanhu makumi matanhatu nevanomwe. Israel inoti yabomba vanopfurikidza mwero veHamas. Kunyangwe hazvo vanhu vemuRafa vari kuti kwabombwa machechi nedzimba. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko repfuti muAmerica. Mushure mekunge mumwe mudzimai aridza pfuti ndokukuvadza vanhu vaviri, kusanganisira mwana mukereke yamufundisi ane mukurumbira pasi rose vaJoel Austin inonzi Lakewood Church kuHouston muTexas. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna. Angatinzwei hurukuro yavaita na Tanonoka Wande weStudio 7.
Mashandiso ari kuita pfuti asvika panotyisa muno muAmerica inyaya yaanenge vati vachirwisana nayo kuhurumende, kufederal nekumastates, uye nemukutaura kwamu tinoita mudzimba dzedu inyaya iri kunetsa muzvikoro neiwayo machechi amuri kutaura. Nyaya iyi inenge inobva pakurwara kwepfungwa, zvinhu zvakasanganisa kurwara kwepfungwa, mitemo inobvumira kuti wese wese atenge zvombo. Ivo vanogadzira zvombo zvacho vanenge vane simba rakawanda, vanotadzisa kuti titeme yakasimba. Nyaya yacho saka ine politics mukati zvekuvhota, inonetsa kuti igadziriswe. Saka tavanenguva vachedzi vachingotaura nezvazvo asi hatisi kuona vachikwanisa kuigadzirisa kwari zvino.
Tingati inyaya yekurwara pfungwa chete here kana kuti pane zvimwe zvinokonzerawo?
Pane zvimwe, asi ini maonero angu ndoisa kurwara kwepfungwa kumberi. Chechipiri ndinoti zvakanyanya kuchipa kutenga zvombo muno munyika, saka mitemo yacho inoregulata matengeserwo ezvombo haina kusimba zvachose. Kutenga zvombo zvafanira nekunotenga chingwa kumagrosa, ngoburitsa chitupa watotengeserwa zvombo. Vanotengesera chero vamwana mudiki asingakwanisi kutenga doro, arikwanisa kutenga zvombo. Saka ndingati vaenda kuextreme yekukoshesa marights ezvombo. Ichero kuinterpreta kwatiri kuita iyo bumburo yemutemo nemarights ekutakura zvombo, vaenda kuextreme yemafungiro acho asirizvo. Asiri mafungiro aita vakanyora ivo bumburo remutemo.
Chii zvinovatadzisa kuita mitemo yakasimba?
Ndingati vanogadzira zvombo nemaassociation avo yavanotiyo National Rifle Association NRA nevatsigiri vayo vakaita njere dzekuita nyaya ive political. Saka yava nyaya inoidentify zvikuru nebato remarepublican nevatsigiri vayo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD paHoward University muno muAmerica. Vange vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoda kutaura zvangu pane nhauya na ndarasikala iyi. Ivo vanogona kutorosa kuti vachamisa vana kugona basa, but havaiziva kuti vachamisa ndivo munhu atori patarget yekutodawo kuti atopinda mujere. Zvinhu zvisingafungi vanhu izvozvo. Vanhu ngavasanise kufunga. Ndekuvhotera munhu zvauti ukavhoterwa uri kuTCCC kuda kuvachamisa. Kuti kana ukangobva kuna vachamisa ukaenda kuzano PF kangamwa kuti ungaiwana X zvako, zvoise zvima MPs zveTCCC kuti vavhoterwe nekuda kwavachamisa. Dai vasiri vachamisa vasina kumbovhoterwa.
Raiti, ndoda angu taura nenhau yemagrounds edu emuZimbabwe. Ipapo tinozviziva kuti ufumo hwenyika hauna kuema zvakanaka, but panoda kugadziriswa. Hazvitafadzi kuti kana bhora kana chinge rakuda kutambwa marqualify kuzikaendai kuDRC mundotambira bhozi Zimbabwe haina grounds. Ipapo panofanira kuti pagadziriswe.
Inyaya yezano yokudzinga vanhu especially kumaruzevha ka vedu vetikasaingwarira tichingoramba tichibvuma zvinhu zvakadaika tinopera kudzingwa tese. Imagine handina hangu wana mari kutenga stand mutown ndakuenda kwa sababu kureserve ndondo akamusha ndi investor ukoko zani pia vya hoya utarwanza kuna munhu hakuna sabu kana kana chief ane land land ya president. Which constitution is that? Anyway, guys ango bvuma kujwa ataka sunwa sematemba zvinge zvacho we should learn to say no. Izanyanya izvi ED akuda hondo munyika kana akudai vanhu vari kuma reserve vakagara more than 10 years vanhu varipo auda kuzovabvisa nhasi. No, izvi zvingati ngati wanzvokiita. Enough is enough vanhu veZimbabwe. Nini Joma pa Jobe.
Makurukutu, makurukutu, makurukutu pa Cote d'Ivoire, aiwa, 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 zvinotendwa, zvinotendwa. Tichitenda na president wacho, aiwa, tomutenda, haratidza kufara, chaiko, haratidza kufara, ndo zvinodiwa munyika yakatsiga, ine hunhu, inobatikira vamwe vanhu, kwete zvekwedi zvitona zvekuZimbabwe izvi zvana Munangagwa izvi kungogara veifunga hondo, 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 pasina hondo hapana chimwe chavanonga vachitaura, aiwa. Tinotenda mukatarisa nezvivakwa zvacho zvemabhoa zvacho zviri muCote d'Ivoire aiwa zvakarongeka aiwa toda kutenda mhuri yeZimbabwe paCote d'Ivoire tichiti aiwa ndobhora idzi ndobhora ndobhora zvakanaka mhuri yeZimbabwe shuga shuga aiwa pamarozha apo bikoni mhuri sei sei apo MP wedu
uyo munhu anonzi Chavanguyo uri kushandiswa nezanupiyu nematare matare anoshandiswa nezanupiyu kwesta Chavangu unoshandiswa nezanupiyu saka zvido zvezanupiyu nematare ndo zvinongeka Chavangu Chavangu uri kungosesedzwa achangozondokandwa kunzi chapedza mai manji nokuti totaura kudai soka hakuna unomboteera Chavangu hakuna vanhu vanoda chamisa vanhu tinoda chamisa hatidi pati kana kuti unomasimba mupati hai no anditeera chamisa kusvikira zvanaka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nezvinofungwa neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Tinokurudzirai vatereri vedu kuti kana muchitumira mashoko aya munofanira kungoti gwigwi muchitaura muchidimbu musinganyombe kuti tikwanise kuti tinge tichitepfenyura mashoko kana amunenge matumira akati wandei. Tinotenda. Iko zvino tombo tarisa nau dzemitambo. Nezuro chikwata cheIvory Coast chakasimudza mukombe weAfrica Cup of Nations mushure mekunge chakunda icho Nigeria 2-1. MuAmerica nasi chikwata cheKansas Chiefs ndicho chasimudza mukombe weSuper Bowl weAmerican National Football League mushure mekukunda chikwata cheSan Francisco. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, regai titarise chirongwa chekudonhedzera vanhu nhomba chekorera icho chiri kuenderera mberi mumatunhu akasiyana-siyana enyika. Vanhu vakawanda vanoti yavo kuti dambudziko iri ripere zvachose panofanira kuwaniswa vanhu mvura yakachena. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino, uye vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nematatu kana kuti 23,000 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Ngati nzwei hurukuro ya itwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na wa Itai Rusike vanova mkuru we Sangano Rinoona nezwe Kodzero zevanu munyaya zezo utano re Community Working Group on Health.
Zvinhu zvatino pembedza zvikuru kana uwandu wevanhu vari kubatwa nekorera huchidzikira uye zvekare kana uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera huchidzikirawo zvekare nekuda kwekuti makore ano atiri kurarama emuna 21st century tinenge tisingatombotarisira zvamuchose kuti kune vanhu vangarasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare chakaita sekorera. Saka kudzikira kwachiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvatinokurudzira zvikuru.
Tiri kuona kuti huwandu uhu tichitarisa musi wa 8 muHarare hwanga hwakakwira kusvika pa67 iye zvino hwadzika kuenda kuma48. Tichionawo kuti kumashanaland central musi wechina huwandu hwakanga huri 51 hwevanhu vatsva nezuro huwandu hwakasvika pa52. Zvinhu zvamunotaura apa tingati pari kuonekwa here kushanduka kuri kuita kudzikira uyewo matanho ari kutorwawo ekudzivirira korera kune mamwe matunhu.
Zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Chekutanga dzimwe nguva tingati vanhu vane dzidziso maringe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera. Chepiriwo zvekare ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakubayiwa nhomba dzimwe dzenguva nhomba inogona kunge yaakubatsirawo zvekare kudzivirira kana kuderedza vanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Kwouyawo zvekare pamatanho ari kutorwa nehurumende pamwe naiwo makanzuru tiri kuona kuti nzvimbo dzakawanda kuri kucherwawo zvibhorani zvinogona kunge zviri kubatsira kuwanisa vanhu mvura yakachena. Kwouya iyo nhau yehutsanana vanhu pachezvavo vanogona kunge vaakutya kuti chirwere ichi chinogona kuuraya nekuda kwekuti vari kuonawo vamwe vangave vavarikidzani kana kuti dzingave hama dziri kurasikirwa neupenyu ichi.
Vaitai Rusike, mukuru weCommunity Working Group on Health, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vamwe vanhu pamisha yavakasiyirwa nemadziteteguru avo nehurumende nemakanzuru. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe vamwe vanhu vanodarika mazana mana vanonzi vamiswa pamberi pedare raMajor Street kuChipinge nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kurambira pamisha yavo apo panonzi pari kuda kuvakwa dhorobha nekanzuru. Vaimbova mumiriri wedare reparamende kuzengeza West vaJobscala nasi vanga vari pamberi pedare zvakare vachida kupuwa mutongo pane imwe mhosva yavakabatwa nayo yekufambisa manyepo. Asi mutongi ati nyaya iyi ichazonzwikwa asi mutongi ati achapa mutongo wake nemusi wechina. Vanhu vakawanda voramba vachifa nechirwere chekorera ukuwo hurumende ichiti iri kufara neuwandu hwevanhu vadonhedzerwa nhomba yechirwere ichi kusvika pari zvino. Tasuka kumagume ichirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Tukusia mina taboka ngwebe munaudze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.